manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gurume 3/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvongokurudzira vataura mashoko iwavo kuti ngavaremekedze mhuri yeZimbabwe. Uye vazviremekedzewo vasawanikwe varivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro. Isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu.
ZANU-PF inoti zvekuti vaityisidzira nyika nemabhambo vaingoitawo zvemugotsi matsuro hazvisi zvinhu zvakanakira kunyika nekuti nyaya iyi vanoibata senyaya inogona kukonzera kusagadzikana kwenyika
ZANU-PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina jet politics ndo dzavo dzavanoziva saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kupomera munhu kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro
asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa zvinhu zvakadai semabhambo kuti ikwanise kubvisa vamwe
so tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa17.5 billion iyoyo tinotarisira kuona kuti a huge percentage maareas interest
Zimbabwe yotatarika kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuenda kuVictoria Falls mangwana kunovhura zviri pamutemo musangano wemakurukota ezvemari kana kuti United Nations Economic Commission for Africa kana kuti UNECA. VaMnangagwa vakambokundikana kuenda kumusangano uyu nemusi wechishanu mushure mekunge paita mashoko ekuti pane yainge ateya mabhambo panhandere dzendege. Mashoko aya akatumidzirwa kukambani yeFastJet nemunhu aizviti John Doe. Kazhinji vanhu vanozviti ana John kana Jane Doe vanenge vasingadi kuzivikanwa mazita avo kana kuti vanenge vasati vazivikanwa mazita avo zvikuru munyaya dzine chekuita nematare nekupondwa kwevanhu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazomanikidzwa kutora nzvimbo yavamunangagwa svondo rapera. Vamunangagwa vakabva vavandudzawo utungamiri hwemauto emuchadenga musi uyu. Vamwe vanoti zvakaitika izvi zvine chekuita nekunetsana kunonzi kuri mubato reZANU-PF mushure mekunge dunhu remasvingo razivisa kuti riri kutsigira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Nekusagadzikana mubato mamwe matunhu haana chati ataura nezvenyaya iyi asi mashoko kuvatori venhau mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba vakati nyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika hadzifaniri kutorwa sedambe mashoko aya atsinirwawo nemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira
mashoko akadaro mashoko anokatyamadza anonyadzisa anobvisa chiremerera pavamwe vanotaura mashoko iwawo
sei muchidaro vamarapira
nyaya yakaita sebomb scare haisi nyaya yakanaka kuti inge ichiwanikwa iri mukati menyika ipi zvayo saka ani tinongokurudzira vataura mashoko iwavo kuti ngavaremekedze mhuri yeZimbabwe uye vazviremekedzewo vasawanikwe varivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu tinokoshesa chiro mwana upi weZimbabwe
munorevei apa
hatidi njodzi inosvika pedyo kana umwe zvake. Asi tinoona kuti vanotaura mashoko avo ndo vasina kana ruremekedzo. Pane chipi kana chipi ndo vanoita zvibhakira kundufu vachitemana nematombo vachitadza kuti vabatane kuti vanyararidze mhuri dzinenge dzafirwa. Izvi zvinhu zvakangonekwa nenyika yose yeZimbabwe zvichiitika mazuva apfuura.
Mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa marapira vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari.
Panyaya yebhombo iyi semaonero angu aZulu ndinoona se it's just a political gimmick. Munongoziva kuti ZANU PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, jeti politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kupomera munhu, kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro sezvavakaita waElson Moyo. Nekuti waElson Moyo maybe vakanga vasiri loya kuna vamunangagwa, saka vachibva vati aiwa regai tiise munhu ari loya wavanoziva uyo anonzi Jacob Nzvende. Because angari part of my coup plotters, aito shanda na Sibusiso Moyo, they were very close na Sibusiso Moyo. Saka apo ari kutraya kuda kuriwada Nzvende nekuti anga asati apiwa reward yake, vamwese vakariwadwa.
Mungaperi muenzaniso wepakamboitika zvimwe zvakadai kana muchiti kazhinji panowanzoitwa zvakadai kuti pabviswe mumwe munhu?
Kubva kudhara tinozviziva kuti ZANU inongoita izvozvo. Tarisai kubva 1963 nhoroondo yeZANU PF, wanongoita zvinhu zvekuti paitike commotion then wobva wataghetha munhu wavo. Nyangu nyaya yebhomba futi yakamboitika kuwhite kubulawayo, munongoona kuti dzadzingori political gimmick, pane munhu aida kungopomerwa paya paya.
Totarisawo iyo mamiriro akaita zvinhu mubato iri pari zvino vamunangagwa, pane vamwe vari kuti ngavarambire vari panyanga, vamwe vachiti aiwa temu yavo kana yapera vanofanira kusiya basa. Muri kuzviona sei izvozvo?
Aiwa izvo vanenge vakutodambura constitution ka, ende vari kutraya kuda kuti vawane 2/3 majority dzekuti wachinje mutemo weconstitution. But izvozvo ndo zvinhu zvichanetsa nekuti panozoda referendum kuti mutemo uchinjwewo.
Zvinosiya nyika iri papi izvozvo zvekuvandudza mabimbiro emutemo kana kuti mutungamiri arambiriri ari pachigaro?
Hazvisi nyika yakanaka. Ndosaka muchiona kuti tinozongopesera taita senyika dziya dzakangofanana na Venezuela nedzimwe dzinotongwa nechitororo dzakaita sana Russia na Belarus, awo kwavanongofarira kuenda mazuva ose. Munongonzwa zvaenda kuBelarus, aenda kuBelarus ndokwaanonge achiwana maideas iya ekutonga nechitororo kutenga nede.
Asika ivo veZANU PF vanoti vamunangagwa vanodiwa nevanhu, vakavhoterwa navanhu vakawanda, nekudaro hapana chinenge chakaipa kuti kana vanhu vachida vaenderere mberi vachitonga.
Aiwa, iri nyaya yemaelection iyo inozivikana nemunhu wese ka kuti vamunangagwa havana kuhwina, and sadhak chaino tozoziziva kuti vamunangagwa havana kuhwina. Inyaya itori contested iyo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari vari parunare kuSouth Africa kwakare. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vatanga zvakare hurukuro dzekuti Zimbabwe iite nhaurirano nevayakakwereta mari yekuAmerica inosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuda kugadzirisa nyaya yechikwereti iyi kuchanetsa zvikuru sei. America yakazivisa kuti haichabatsire Zimbabwe neurongwa uhwu sezvo yakaputsa chirangano chekuti iite sarudzo dzakachena uye chekuti iremekedzewo kodzero dzevanhu. Kunyange hurumende iri kuti yakaita sarudzo dzakachena, America nemamasangano emunyika nekunze akaita seSADC neAfrican Union nemamwe anoti sarudzo dzakaitwa gore rapera hadzisvike pachikero chinotarisirwa munyika ine utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya yechikwereti iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chipo Mutambasere.
Nyaya yekuti chikwereti chibhadharwe, kuti chibhadharike chikwereti ichi, zvinotoda kuti isu muZimbabwe titange nhaurirano iyoyo Nekuti ticharangarira kuti the last meeting yakaitwa ye debt dialogue iyo yaitungamirirwa nava Joachim Chisanu vakataura ivo kuti Zimbabwe iwane rubatsiro mairano nechikwereti inofanira kugadzirisa nyaya yesarudzo igogadzirisa nyaya yema human rights munyika igogadzirisa zvakare nyaya yehumore zvinhu zvese izvi zvitatu hapana chati chafamba hapana chati chagadzirisika so kana vachiti vari kugadzira matechnical team avo vekunze vakamirira kuti Zimbabwe itange yagadzirisa nyaya idzi muZimbabwe imomo
asika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kuti sarudzo dzakaitwa zvakanaka chose
hongu vangadaro havo vachiti sarudzo dzakaitwa zvakanaka asi avo vanoti vekuCommonwealth vanoti vekuSADC vanoti vekuAfrican Union vose vakataura kuti sarudzo haina kubuda zvakanaka muZimbabwe haina kugadziriswa zvakanaka so naizvozvo tinenge tichiona kuti avo vekuAmerica vakabva vatiwo ivo havadi kutaura nyaya dzezvikwereti zveZimbabwe nenyaya yekuti sarudzo haina kubuda zvakanaka veEU vakataura zvakare izvozvo so kana vachitaura ivo kuti vaMnangagwa vachiti sarudzo dzakabuda zvakanaka vari kutaura ivo kuti havasi kutenderana nezviri kutaurwa nepasi rese here
ko kugeza maoko panyaya iyi kwakaitwa neEU neAmerica kune dambudziko rakaita sei chaizvo kuhurukuro idzi
izvi zvinova zvinotipa dambudziko pakuti America irimo ava vanotaura maParis Club of which Paris Club ndiyo yatine chikwereti chakanyanya nayo zvakare naavo veEU so kana vachiti ivo havasati vakuda kutaura nesu nezvechikwereti ichocho zvinotipa dambudziko rakanyanyisa nekuti ndivo vamwe vekuti vatinenge tine chikwereti navo so kana vasingadi kuya kuzotaura nesu zvinoreva kuti veWorld Bank havakwanisi kutaura nesu zvinoreva kuti veIMF havakwanisi kutaura nesu zvoreva futi kuti Paris Club haikwanisi kutaura nesu
pane dambudziko rei Zimbabwe ikatadza kubhadhara chikwereti ichi
zvazviri iko zvino Zimbabwe takaitarisa senyika hatisi kugadzira upfumi hwakakwana hwekuti isusu tirarame hwekuti vana veZimbabwe vararame neupfumi hwenyika so tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa17.5 billion iyoyo unotarisira kuona kuti a huge percentage maareas iinterest zvinoratidza kuti isusu hatisi kukwanisa kubhadhara chikwereti ichi so zvinenge zvichidiwa kuti dai tawana rubatsiro rwekuti at least kana kuti tawana regerero rwekuti vasaramba vachiticharja nemainterest vasaramba vachiticharja maarea charges kuti chikwereti chacho chisaramba chichienderera mberi
tine urombotati muzvare Chipo Mutambasere ndimuzvare Chenai Mutambasere inyanzvi munyaya dzezveupfumi vange vachitaura vari parunare kuBritain imwe nyanzvi munyaya dzezvechikafu Reverend Forbes Matonga vari kurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vati nzara yapfunya chisero munyika idambudziko rave kuda rubatsiro rwakakura kubva kumasangano anopa rubatsiro ekunze akaita seWorld Food Program nedzimwe nyika kuti vakwanise kupindira kana kuti state of emergency. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vakatoita izvi svondo rapera nemusi wechina kuti nyika yavo iwane rubatsiro rwekunze nekuda kwenzara yakatarisana nenyika dzemuSADC. VaMnangagwa vakazivisa nyika nemusi wechina kumusangano wavakaita nemadzishe kuti hapana achafa nenzara munyika sezvo vari kutora matano ekuona kuti munhu wose awana chikafu asi vakawanda matunhu akawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Matonga
kuona kwangu ndekwekuti kudeclare chinhu chakanaka nekuti ndo kunovhura mikana nekuti maorganizations anenge vana WFP vakwanise kupinda munyika vakasununguka zvinobatsira kuti chikafu chiuye chakawanda saka ini ndiri kufunga kuti dai nehurumende yanga yadeclare kuti it's a national disaster because maonero edu ndeyekuti zvechokwadi muminda mevanhu hamuna kumira zvakanaka handinase kufunga kuti yakamira yoga hurumende ingakwanise kuti isidhe vanhu vakawanda zvakadaro
asika panenge panga pambonzi mumatura mune chibage chakakwana chingakwanise kuraramisa vanhu kusvika iro gore rinora pera kana kuti mwaka uno uri kunetsa.
Handina chokwadi nekuti handina mafigures acho, asi kazhinji chibage chakadaro kana chirimo chainaka kuti chiwanikwe nevaya vanogaya hupfu, anonzi mamillers aya, macommercial millers. Iwayo mamillers akanga agaya ndechinotengwa nevaya vanofenza nekuti vanenge vane income yekutenga. Asi veruzhinji vari kumba uku, vari kudzimba uku nekumaruva kunyanya, vanenge vachida kuti vapuhwe chikafu pachena. Saka mazuva apfuurayo taimbonzwa sedunge mamillers chaiyo akanga akutomboimpota chikafu. So handina shuwa kuti information yerakazara ndeipi pane izvozvo, asi hazvinoshata kuti kana chirimo ngachipiwe mamillers uye chosubsidizwa kuti upfu huchipe. Nekuti zvatiri kutaura iye zvinezvi kumaraini uku bhagidhi rechibage raakutengwa ne$10.
Raambenge richiita mari
mabhagidhi angachitengwa nema$3 nema$5.
Saka kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu vaakuchengeta chibage nekuwedzera mutengo.
Nekuwedzera mutengo ndizvozvo chokwadiya. Saka tinofunga kuti kana changa chirimo chikabage chikawanda pamaketi zvinodzikisa mutengo, ende zvinoita kuti mutengo hupfu urambe wakadzika. Saka ini ndinofunga kuti tiri nhengo yeUnited Nations senyika. Saka ngatiwanei rubatsiro kubva kunana United Nations kana zvichibvira pamusana. Ndosaka takajoina maboka iwo, handioni sekunge zvinokanganidza anything.
Kazhinji kana paita nzara yakadai, ndechipi chikafu chinowanzopiwa Reverend Matonga?
Kazhinji vanonyanyobisa kuti nyika vanhu ngavapuwe staple food yavo. Saka munomu isusu tinodya chibage. Saka kazhinji chinopuhwa chibage. Then chechipiri chinopuhwa, vanowanzopuhwa beans. Beans rakanakira kuti riri nyore kuchengeta kwenguva yakareba. Then vanhu vanopuhwa zvekare nemafuta ekubikisa. Kazhinji izvozvozvo ndo zvinonyanya kuita macomponents efood basket kana richipuhwa.
Reverend Matonga vaimbotungamira sangano reChristian Care vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nemakumi manomwe vakaurayiwa kuBurkina Faso nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero. Vanhu ava vari kurwiswa kunzvimbo dzakawanda nevanotsigirana nezvikwata zveAl-Qaeda neISIS. Nhaurirano dziri kutarisirwa kutanga nhasi muCairo, Egypt, kuedza kumbomisa kurwisana pakati pechikwata cheHamas neIsrael. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sivanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust tichikurukura nezvenyaya dzekurerutswa kwemafambiro kana mararamiro evakaremara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinoona kuti kuvhisa value added tax kwakaitwa chinhu chakanaka. Zvinoita kuti maprize ezvinhu asakwire, because tiri kuona kuti vakaremara vanomanida maassistive device on a daily basis, and kana mutengo wacho usasakwanisike kana kuti usasasvikirwe nevanhu, zvinouraya basa ratadai taita senyika.
Amunoti maassistive device aya zvinhu zvakaita sei, zvinobatsira sei vanhu vakaremara?
Kana tichitarisa maassistive device, tiri kutarisa zvikwanisiro zvinenge zvine vanhu vakaremara zvinobatsira mukurarama kwavo. Tikaona like munhu anonzwira kure anoshandisa inonzi hearing aid yaanoisa kuitira kuti anzwe zviri kunyatsotaurwa nevanhu. Vamwe vaivai vasingaoni vane makloku avo kana mawatch avo anotaura, vane zvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinobatsira kuti munhu asarambe achingo kumbirawo kune vanhu rubatsiro agarewo achiari independent. Pane zvimwe zvinenge ma wheelchair zvinopinda futi papo pama assistive device. Saka zvinhu zvekuti vanhu vakaremara vanoshandisa mukurarama kwavo everyday kuti upenyu hwavo huendeke vagone kuita independent.
Panguva iyi mitengo yezvinhu ichienderera mberi ichikwira munyika, danho ratorwa nehurumende rekubvisa value added tax pama assistive device muri kuona richizounza shanduko here pamitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu vakaremara?
Ya, isusu kana sesangano tichitaura, tinotaura chinonzi economic cost of disability. Tiri kuti vanhu ngavasa ignore kuti pane mamwe macost anobhadharwa nevanhu vane madisabilities. Mukaona vamwe vanhu anenge asingafambi, anenge achinida zvinhu zvinenge maadult diapers, vamwe vaya vaya vane albinism anenge achitonidawo sunscreen. Isusu kana chitenga mafuta edola, iye ari kutomatenga $13. Which means kuti every time anospenda more money than isusu munhu ane disability. Mitengo iyi ikaenda pasi, munhu anogonawo kutofamba-fambawo sevamwe, anogona kunzwawo kune vaya vaya vasinganzwi achishandisa hearing aid yake, kune vaya vaya vane low kana kuti hard of hearing. Saka tiri kuona kuti mitengo iyi ikadzika zvinobatsiridza mari iyaiya inenge yakushanda pakuperekedza munhu kana kuti pakumutsvakira mumwe munhu anenge achimubatsira inenge yakushandawo zvimwe zvinhu.
Paona muchitanga chirongwa chinonzi Campaign Against Budget Pollution, chirongwa ichi chinoita nezvei?
Kuona kuti dzimwe nguva pane kunyepa kana kuti mamwe mastori asingaite kana kuti enhema anoita kuti zvinhu zvishatire munhu wese. Kampeni yedu iyi yatiri kuda kuita iri kuchenjedza vagari vemuZimbabwe kuti vachenjere panyaya dzavanoona pamasocial media, vagone kuti vave nemafact checking skills, vagone kuziva kuti ndinotarisa sei kuti ichi chinhu chechokwadi here. Zvichabatsiridza futi pakuti kana munhu nenyaya yemadhivhaisi yatiri kutaura, munhu akasvika madhivhaisisi aya achangokwira, anogona kuzoripota kuti aiwa pane zvakadai zviri kuitika kana akuziva nyaya dzeinformation. Tiri kuona kuti vakaremara kazhinji nenyaya yekuti havana mafoni, havana zvimwe zvikwanisiro, maredio, matv, vanoramba vari vulnerable kumadisinformation aya kana kuti kunhema dzinenge dzichitaurwa dzimwe nguva.
Anhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita naMuzvare Samantha Sivanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi cheva chidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei kubva kune umwe mutereri wedu.
Vawande makadii zvenyu? Makadii vatereri mose mose veStudio 7 munofarira chirongwa chezvechitendero?
Aiwa, ini ndiri nani? Ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi George Mashipe.
Tinokutambirai vaMashipe, tiudzei kuti mungabatsirwa sei?
Ndaitawo mubvunzo uri kundinetsa pa uri kuna Mateo chapter 5 pavhesi ya29 navhesi ya30. Pavhesi ya29 pane mashoko anotaura achiti, kana ziso rako rerudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa, uri bvise urirashire kure newe. Pavhesi ya30 potaurwa rwaruoko. Saka ndaida kuziva kuti Ishe Jesu apa vaireva here kuti iziso chairo kana kuti ruoko chairo kana vane zvimwe zvavaireva. kana riri ziso chairo chii chinotadzikwa neziso rerudyi chisingatadzikwe neruboshwe chinokonzeresa kuti rerudyi roga ribviswe sei Jesu asina kuti abviswe ese ari maviri number 1 number 2 kana kuri kwekuti iziso raichokwadi rairehwa kana ruoko chairo rwairehwa ko sei tisati taona munhu mumwe chete zvake atabviswa ziso kana ruoko nokuti ruri kumugumbusa ko alright kana risiri zvisiri izvozvo zvairehwa naJesu saka ishe Jesu vaireva chii chavaifananidzira neziso chavaifananidzira neruoko rwerudyi ipapo ndopandoda kubatsirwa vahwande
tabata mufundisi Kenneth Mutata kuti vatibatsire tinokukumbira kuti mubatsire vamushipe nemubvunzo wavo uyu Reverend Mutata
va George Mashipe vari kuvhunza mubvunzo wakakosha kubva mubhuku raMateo mavara echiGreek aripo anoti kana munhu ziso rake richimugumbusa vara rinoshandisiwa rinodudzigwa rechirungu kuti stambu asi vara iroro pane dzimwe nzvimbo rinoreva kukundikana kana kuti chivi saka rinoti kana ziso rake richimukanganisa ngaaribvise inyaya inoshandiswa kana vanhu vachitarisa zvinyogwa zvenguva inonyogwa bhuku raMateo kuti hakusi kunyora kwakajairika rinoshandisa yatingati extreme language vanoongorora literature inguva iyoyo vanoona kuti zvakanyogwa mubhuku iri pamvhesi irori zvakasiyana nemanyorego anoitwa mamwe mabhuku enguva iyoyo vanozoongorora kunyora kwaJesu vanovokutaura kwaJesu apa vanoona kuti pakashandiswa mutauro wakavandika kana kuti yatingati hyperbole nzira yokutaura nayo kuti vanhu vavhunduke zvikuru nenyaya yakakosha inenge yaiswa pamberi anga asingarevi kuti vanhu vabvise ziso kana kuti vagure ruoko kana kuti vabvise umwe mutezo womuviri umwe mutezo wechisara mashoko anotaridza kuti nhau iri kutaugwa pano yakakosha zvikuru zvokuti munhu unofanira kuitora neseriousness yairi kutaugwa nayo ndokusaka pachipuwa mucherechedzo wakakura kudai unohlisa kana munhu akautarira Jesu vari kuti tikunde chivi zvinotsvaka mweya wokutarisisa zvikuru zvinhu zvinotikonesa kufamba nzira yekururama zvinhu izvozvo tigosvisiya chero zviri pedo pedo nesu zvakakosha zvakaita seziso zvakaita seruoko zvakaita senhengo dzomuviri zvinotsvaka kuti tizvirashe zvinhu izvozvo kana zvichitibvisa pedo namwari kana muchirangarira mashoko anotsinhira mashoko ari kuna Mateo 6 verse 33 anotiwo tsvakai umambo hwokudenga zvimwe zvinhu zvose zvigowedzekwa kwamuri nyaya iripo ndeyekuti singwisingwi yomunhu urikutaugwa naye muna Mateo ndeyekuti unoraramira kutsvaka umambo hwamwari zvimwe zvinhu zvose ozvisa padivi zvinozovuya hazvo saka nyaya iripo ndeyekuti hapana chinhu chakakosha muupenyu hwomunhu choungati ichiregai ndirambe ndichitevera ichi chero ndikarashikigwa noumambo hwamwari nyaya iripo ndeyekuti panopuwa mucherechedzo uyu mukuru kuitira kuti vanhu vazive kuti nhau yokururama inotsvaka kuti tisiye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakatikoshera vahwande
Reverend Mutata tinokutendai zvikuru tinoimba kuti vamushipe vanzwisisa tsananguro yamavapa vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti morara zvakanaka vateereri
tinotenda tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare ZANU PF yoramba kuti nyaya yekuti pane munhu aityisidzira nemabhambo ine chekuita nekusagadzikana mubato iri asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa nyaya dzakadai kana riine vamwe vanhu varinenge richida kubvisa pazvigaro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.